Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina ndira 12/2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Human Rights Watch yopomera hurumende yeZimbabwe mhosva yekutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya. Dzimwe nhengo dzedare reparamende muBritain dzokurudzira hurumende yenyika iyi kuti isabvumidze Zimbabwe kudzorwa muCommonwealth nenyaya yekutonga nedemo. Mapurisa anoti asunga vamwe vanhu vakabuda pavhidhiyo vachiti vatsigiri veZANU PF vairova vatsigiri vebato reCCC kwaMurehwa North. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reHuman Rights Watch raburitsa gwaro rinotarisa mamiriro akaita nyaya dzekodzero dzevanhu pasi rose kana kuti World Report 2023 richiti Zimbabwe iri pakati penyika dziri kutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya. Hurumende inonzi haisi kuferefeta mhosva dzekuitwa kafira mberi kana kupambwa kwevanhu, uye Zimbabwe inonzi iri kudzika mitemo yakawanda inombonyikidza vanhu. Hurumende iri kushorwa nekutadza kuzadzikisa zvakakurudzirwa nekomisheni yavaHalema Moshande mushure mekupfurwa nekuurayiwa kwevanhu nemauto muguta reHarare. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi kana gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kuti tinzwe divi rehurumende kunyangwe tavatumira mibvunzo. Asi mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanokokera mabasa musangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum waWilbert Mandinde.
Kuti iyi iri kutaura chokwadi maererano nemamiriro akaita nyaya dzekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu munyika yedu yeZimbabwe. I think comment yandatanga kungobata yekuti pane mutemo weZimbabwe Independent Complaint Commission Act uyo wava mutemo pari zvino. Wavanga vati hausati wava mutemo. Nyangwe zvava wava mutemo, tiri kuona kuti pakapaswa mutemo iwowo hauna kana kutombonzi kuchatanga kushanda rini. So nanhasi mutemo uriko wakangosendekwa usiri kuita basa rawakaitirwa kuti uvepo.
Unenge uchifanira kushanda sei mutemo uyu vaMandinde?
Mutemo iwowo unokoita kuti vanhu ava vanenge vaine macomplaints mushure mekusabatwa zvakanaka namasecurity forces edu asangasa mapurisa, masoja, vasori vane kodzero yekuti vaende kuboka rakazvimirira rega iro rinonzi Zimbabwe Independent Complaints Commission kuti vanoloja macomplaints avo.
Munoona sei zvavari kutaura nezvemohlande commission?
Hapana chati chaitwa nemarecommendations akapiwa neyainzi mohlande commission, inova commission yakaongorora mhirizhonga yakaitika musi wa1 August pakapfuurwa vanhu namasoja namapurisa, vamwe District 7 vakafa. Mohlande commission yakaita marecommendations anosanganisa nyaya yepayment of compensation, asi nanhasi avo vakapfuurwa vakakuvara, avo vakasiyiwa vanherera, vabereki vaurayiwa, vamwe vavona nhasi vanopangwaya hurumende ichipa manyepo ekuti iyo yakatokombanseta vanhu ivavava. Tikuona zvakare kushungurudzwa kwevemacivil society organizations maNGO pamwe chete nemaopposition political parties.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
I think takambotaura kakawanda nanhasi vasikala vari mucustody for more than 200 days vakamirira kuti vatongwe. So inyaya dzakadaro izvozvodzo dzoramba dzichinetsa. Tiri kuziva kuti kune gwaro riri pamberi pepariament reprivate voluntary organizations amendment bill, iro richakonzera kuti mamwe masangano anoshanda akazvimirira ega amaNGOs ava anovharwa. So zvese izvozvi zvinhu zvatiri kuona zvakaitika mugore ra2022 and tinotanga 2023 tine tumutemo twekudzvanyirira itwotwo.
vanokokera mabasa musangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mapurisa aburitsa padande mutande rawo reTwitter kuti asunga vaPaul Kachigu navaDignity Nadzo vari kupomerwa mhosva yekurova vatsigiri vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kumurehwa North. Mapurisa anoti achiri kuenderera mberi nekuferefeta nyaya iyi. Vanhu vatatu vaizviti vatsigiri veZANU PF vakabuda pavhidhiyo vachirova vatsigiri veCCC uye vasungwa kusvika pari zvino. Dare reparamende muBritain nhasi ranga richitarisirwa kuzeya chikumbiro cheimwe nhengo yedare iri Lord Oates chekuti hurumende yenyika iyi ishande nedzimwe nyika kuti Zimbabwe isabvumidzwe kudzokera mugungano reCommonwealth kana isingaremekedze kodzero dzevanhu sezvairi kupomerwa. Zimbabwe yakabuda muCommonwealth muna 2003 asi muna 2018 yakati yainge yoda kudzokera mugungano renyika dzaive pasi peutongo hweBritain kunyanya iri. MuCommonwealth hamuna kubatana pakuti Zimbabwe yodzoswa here kana kuti kwete. Gore rapera Commonwealth yakatumira chikwata chayo kuZimbabwe kuti chione kuti potorwa danho ripi. Kuti tinzwe divi reZimbabwe panyaya iyi ngatinzwe hurukuro yaBlessing Zulu weStudio 7 nemutewedzeri wemunyori mukuru mudare reparamende ari mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Sharamba.
Zimbabwe yakabuda muCommonwealth. Makomba kaita kuzinda kanyora tsamba yakaitika navamugadi kwamuri sevatatu venhau yakasainwa naProfesa Jonathan Moyo vanga vari minista wangutatanguva iyoyo ndadhiktetirwa navamugadi kuti taakubuda muCommonwealth tisi takatora decision iyoyo ndochekutanga ende vazhinji vakanganwa nyaya iyoyo. Chechipiri ndechekuti panoita Second Republic maBritish ndiwo anowa patiri otuma minista wavo voti zvazvakadii kuti tichitanga kutaurirana kutaura kuti mudi murege kuranga kwa makaita pangoya vamugabe kubuda mabuda muCommonwealth kuitira kuti mudzokere muCommonwealth. Handiti nobva tazeya kungwa iyoyo tikati kamuti tingofii nepolisi yedu yeengagement and reengagement this not a bad idea. Ndo patakanotanga kudondana mupfungwa nemaBritish obva nyaya yechi yeCommonwealth.
Ko vari kuti Zimbabwe inenge isati yanyatsozadzikisa zvinodiwa kuti inge iri nhengo yeCommonwealth vachitarisa nyaya dzekodzero dzevanhu zvesarudzo idzi nezvimwe.
Iyoyi vhiyu yekwatini vhiyu ine basa ndeyeCommonwealth as an organization haingava yanangana because hatisi kujoina hatisi kuda kuita rejoin matora anangana kuda kupinda muCommonwealth. So vanhu vane verdict ino which matter to us must find missions eCommonwealth nemamembers eCommonwealth zvana mutoriro havo vanotaura zvavanotaura ndizvo zvavo izvi hazvingave zvinganyaya kuti neta because tinongo vabvunza kuti munei nazvo pahuku yemweni.
Vanga vari mutevedzeri wemunyori mukuru mudare remakurukota vari mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Sharamba vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Nyaya yagara ichingotaurika muUK sezvo toziva Zimbabwe yakatemerwa zvirango zveupfumi nenyika dzakaita seUK nedzimwe nyika dziri muEurope nenyaya yekuvioleta mahuman rights and the debate zvayo muHouse of Commons yekuti Zimbabwe iri admitwe kauti kwete nyaya yao maBritish neZimbabwe nezvavanenge vachingoonawo zvinge zvichiitika kuZimbabwe.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Sezvatoziva nyaya dzemhirizhonga dziri kuramba zvichingoitika muZimbabwe. Nyaya dzemacontested elections dziri kuramba dzichingoitika muZimbabwe. Nyaya yemafree and fair elections zvekare inyaya dzinoonekwa dzichinetsa muZimbabwe uyezve political violence sezvatongoona kuti kubvira gore rapera tichipinda mugore rino iri kuita senge yawedzera. Saka izvozvo nezvimwewo ndo zvinenge zvichitarisawo masangano wakata se House of Commons yaya pani kwa chi debate. Nyaya yezu rango zo upfumi inyaya yema British. Uyezu inyaya yekuti ivo vaneo ezo anengu achuona mairane nukuda kuchigizana kwa nengu achita ni Zimbabwe.
Asi mnuona se mamiru agaita zunu parizunu?
Mamiru agaita zunu. Anotaza kuti iyo Zimbabwe yacho kungo dao kuti vangu pinda mukomo North macho, but iyo hawanao maokaka chena.
Munga tana ngura ipapo vamasia?
Tunaona kuti President Mnangagwa vangu achenda wachita marallies wachi kuridzira members zemsangano dzao kuti vaatake vanhu VCCC nangoe vachiwenga zvekare vachiendawo vachikurudzira kuti vacha crusha VCCC senhunzi. Saka zvinhu zvakadaro zvinhu zvekuti kana zvichizoonekwawo nenyika dzinenge dzichizviti dzino respecta my human rights kauti nedzimwe nyika dzeichiona kuti isusu hatingambofambidzani nevanhu vakadai, so kana vakudebatawo muma House of Commons kana muma parliaments avo hazvingave zvinhu zvinganzi zvakashata maonerawo aunenge achionawo kuti Zimbabwe haisi kufamba negwara rinofanira kufambawo nedzimwe nyika dzinozviti dzino respect the rule of law and dziri civilized.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vari parunare na Blessing Zulu Studio 7. Sangano rezvizvarwa zveAfrica zviri mhiri kwemakungware African Diaspora Development Institute nhasi rabatsira chipatara cheparirenyatwa Group of Hospitals nezvinhu zvekushandisa pamwe nemishonga zvinokosha zviuru mazana mana zvemadhora ekuAmerica kana kuti US$400,000. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachisvika zvinhu izvi kuvakuru vakuru vepachipatara ichi, mutungamiri weAfrican Diaspora Development Institute Dr. Arikana Chiomborikao pamwe nemutevedzeri wavo vaDamian Cook vati zvinhu izvi zvakatengwa nevatema vanogara kudiaspora kwete zvizvarwa zveZimbabwe chete.
Idonation yakabva kune vakawanda vashoma-shoma vekuZimbabwe vakakontributa vakazvibva kuZimbabwe. Vazhinji vanhu vatema vanongochemawo kuti vedu tingabatsire sei Africa, even ivo vasina kumbozvarirwa muAfrica, vamwe havasati vatombosvika kana kuAfrica. Asi chemo chavo ndechekuti tobatsira sei Africa yedu, toita mushandira pamwe sei kuti tibatsirane sevanhu vatema, not only vanogara muAfrica, not only vanogara muZimbabwe, asi vanhu vatema kwese kwatiri kunze kwenyika nekuAfrica.
Amai Chiombori vatiwo vakatanga vabvunza chipatara ichi zvachaida vasati vatenga.
Saka parenyatwa vanachiremba vakatarisa zvatakati nazvo vakasarudza zvavaida. Zvakange zvisipo vakatipa listi yacho tikazvitsvaga tikazviwana. Saka kontena yauya ine zvinhu zvaidikanwa nechipatara. Chipatara chakafara chaizvo kuti zvavaida ndozvadi zvauya, kwete zvinhu zvauya zvisingashande zvavasingade.
Dr. Chiombori Kao, avo vakamboshanda pachipatara cheparirenyatwa kuma1910, vanoti sangano ravo rakatanga kuunganidza mari yekubatsira zvipatara zvemuAfrica mushure mekuona kunetseka kwaiita zvipatara izvi kuwana mishonga nezvimwe zvikwanisiro. Mukuru wechipatara cheparirenyatwa Dr. Aspect Maunganidze vati rubatsiro urwu rwakakosha zvikuru.
Rubatsiro urwu runosanganisira rweequipment, madrugs, maconsumables anoshandiswa kumaoperation nokuchengeta vanhu mumaICU nokumawodzi. Zvinhu zvatinogara tichishandisa nguva nenguva, asi zvinhu zvino overtime zvinogona kuita breakdown, zvinhu zvoda kureplacewa nguva nenguva.
Mazuva mashoma apfuura, chipatara ichi changi chiri kubuda mapepanhau nenyaya yekuti denga rechipatara ichi rainge richibvinza uye kuti zvimbuzi zvainge zvisiri kushanda zvakanaka. Hurumende iri kutadza kupa bazi rezveutano mari yakawanda sezvinodiwa pasi pechibvumirano cheAbuja Declaration chakanyoreranwa nenyika dzemuAfrica muna 1989 kuti zvikamu 10 nezvishanu kubva muzana kana kuti 15% zvemari yebhajet zviende kubazi rezveutano. Asi mukuru wemachiremba anoshanda akazvimirira Dr. Johannes Marisa vanoti kunyange hazvo zvakanaka kuwana rubatsiro, hurumende inofanira kuisa mari yakakwana kubazi rezveutano.
Tiri kuona kuti chiri kunyanya kunetsa ifunding yekuhealth sector inenge yakatidzikirei.
Kusamira zvakanaka kwezvinhu kuzvipatara ndiko kunonzi kunopa kuti vashandi vagare vachiramwa mabasa, zvakazopa kuti hurumende idzike mutemo wekuda kuvarambidza kuita izvi. Nyaya yeuori pamari dzinenge dzapiwa hurumende inonziwo iri kupa kuti zvinhu zviite manyamamire nerongo muzvipatara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Chimwe chizvarwa chekuZimbabwe chinotungamira sangano reConcerned Family, amai Fortunate Hove Cooper, vanoti sangano ravo riri kubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko remafashamo emvura mudunhu reCalifornia muAmerica. Vanhu 10 nevasere vakafa uye vamwe vakatsakatika muchine mekunge dzimba dzairedzwa nemvura. Hatisati tanzwa kuti pane vakashaya pane chizvarwa cheZimbabwe here. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 naMai Cooper nezvenyaya iye.
Zvava nani zvichienderana nekuti mvura yadzimuka, asi basa ririko. Dzimba dzakatorwa, minda, migwagwa yedu yatinoshandisa. Vanhu vakarasikirwa kunyanya divi rekunana Santa Barbara uko uchienda mberi uchikwidza nedivi reLos Angeles inonzi San Fernando Valley, kunyanya freeway inonzi 101. Vanhu vakasangana nedambudziko guru nokuti kwaita kuondomoka kwepasi pemugwagwa motikari wira mukati. Asi tinotenda Mwari nokuti hatina hedu kuzorasikirwa nevanhu vakawanda, asi akarasikirwa mumwe mwana mudiki achienda kuchikoro akabatorwa nemvura kuSt. Louis Obispo nevamwe vakaedza kuyambuka. Saka ndodambudziko rakaitika, asi nesimba ranga rine mvura mupengo iyi painge pachifanwa kunge pakaita zvinhu zvakaipa, asi misha yakaparara nedzimotikari idzi dzimwe dzaitongonyura mvura. Iyi hova dzatinongoti hova dzakaita nzizi.
Mungazive here kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvingadai zvakawanikwa zvichiwirwa nedambudziko kana kushaya?
Pari zvino nemubatanidzwa yatiinayo hatisati tambonzwa kuti pane akaita dambudziko. Kumusoro kweCalifornia uko kuNorthern California kuna San Jose kune vamwe vandakatobvunza vachiti aiwa kuri kunaya ende hazvina kumira mushe, tinotogara mudzimba, asi tiri raiti zvedu.
Tombotarisa kuti imi munobata mabasa akawanda semudzimai, mabasa api amuri kubata pari zvino ekuvandudzawo upenyu hwemamwe madzimai?
Ndinonyanya kushanda nevanhu madzimai vanogara mumastriti vaya vanoshandisa zvinodhaka, vamwewo vanotambudzika nepfungwa dzakakanganisika, uye vamwe vakangokangasikwa noupenyu zvekuti vachina chekubata, havana kana pekugara. Tinovapa zvekudya zuva nezuva. Pamuzinda wedu uri kuno kuRiverside tinovabikira nokuvapa zvekudya uye nembatya dzekupfeka zuva nezuva, nokuti saizvozvo mvura yanga ichinaya vanouya vachiyerera mvura. Saka mune makagadzira hembe dzokuti pavanosvika mbubva vachinja vodya chikafu chinodziya chinotopisa, vobva vazotovapa nemasleeping bag vanenge vasina, vobva vaenda havo.
Vanga vari mutungamiri wesangano reConcerned Family, amai Fortunate Hove Cooper, vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuRiverside muCalifornia muno muAmerica.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reDoctors Without Borders ratambira nemufaro danho rehurumende yeCameroon rekuburitsa muhusungwa vashandi varo vashanu vakanga vakasungwa vachipomerwa mhosva yekushanda nevanopfurikidza mwero vari kuda kuti nyika iyi ipatsanurwe nepakati. Vashandi ava vakasungwa nemauto vachinzi vainge vabatsira mumwe murume ainge abayiwa nepfuti ainzi anopfurikidza mwero, asi sangano iri rinoti rinobatsira munhu wese. Zvipanga mazano zvemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden zvinoti zvawana mamwe magwaro ehurumende anofanira kugara akavanzika kana kuti classified documents kune imwe nzvimbo yechipiri. Mamwe magwaro akawanikwa kuhofisi yePenn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement yavaishanda mushure mekusiya basa semutevedzeri wemutungamiri wenyika. Zvipanga mazano zvavaBiden zviri kutsvaga magwaro anofanira kugara akavanzwa aya. Muzinda wavaBiden weWhite House hausati wapindura mibvunzo iri kubva kune pfenyuro yeReuters nezvemagwaro aya. Zvichitevera kushungurudzwa kwakaitwa nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change mumhirizhonga yezvematongerwo enyika kumurehwa North nevanofungidzirwa kuti nhengo dzebato reZANU-PF, vemakereke vari kushoropodza mhirizhonga iyi vachikurudzira vatungamiri vemapato kuti vatungamire mukumiswa kwemhirizhonga pamberi pesarudzo. Dzimwe nhengo dzesangano reZimbabwe Catholic Bishops Conference dzanyora gwaro nhasi dzichishoropodza mhirizhonga iyi dzichiti nyaya yemhirizhonga inokanganisa magariro evanhu nekudaro mhirizhonga inofanirwa kumiswa zvachose. Nezuro sangano reZimbabwe Council of Churches rakaburitsawo gwaro richiti riri kushushikana uye kushamisika nemhirizhonga yekumurehwa North iyi. Vemakereke ava vari kukurudzirana kuti vataure nevakuru vemapato ezvematongerwo enyika kuitira kuti vatsiure nhengo dzavo kuti dzisiyane nemhirizhonga pamberi pesarudzo dzichaitwa munyika gore rino kuitira kuti sarudzo dziitwe murunyararo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata Reverend Evaristo Chikanga vekereke United Methodist Church vari mutungamiri webato reRebuilding Zimbabwe Party uye vari nhengo yePollard, pamwe naApostle Simon Goshomi vekereke yeMirirai Jehovah Apostolic Church uye vari mutevedzeri wemutungamiri webato reZimbabwe Transformative Party. Tatanga nekubvunza vaGoshomi kuti vanoti kudii nemhirizhonga iyi.
Isi sekereke tinoti mhirizhonga nyika yezvematongerwo enyika iri kutaridza kuti vanhu havasi kunzwisisa shoko ravari kutaridza, nekuti Mwari watinonamata hasi Mwari wemhirizhonga wekuti vanhu vangawanikwa vachiruvana vachikuvadzana nenyaya dzekuti pfungwa kana kuti maonero avari kuita akasiyana pamusoro pematongerwo enyika. Saka chechi inofanira kupleya roo yekuparidza peace, kana kuti chechi ndiyo inofanira kutomira zvikuru panyaya dzepeace. Yobva yarambidza kana kuti yakondema zvese zviri kuitwa zvekurova vanhu. Ndo maonero atinoita panyaya dzemhirizhonga iri kuitwa mukati menyika.
Reverend Chikanga, nyaya irimo iyi ndiyo iye mhirizhonga, kunzi machechi zvii zvaari kuitawo, tichiona kuti mhirizhonga iri kunzi iri kukwira.
Ndinotenda vakandemeri chokwadi zvine zvinorwadza zvikuru kana vanhu venyika imwe chete edunhu rimwe chete vachirovana nekuda kwezvimwe zvematongerwo enyika. Tinotinini semachechi zvino zvisina kunaka zvamuchose, asi ndinokumbirisa kuti vakuru vedzikereke vanyanye zvikuru kufambira vatungamiriri vemapato ezvematongerwo enyika, nekuti mashoko anotaurwa nevakuru vemapato ezvematongerwo enyika anokwanisa kugara pfungwa dzinoita kuti vanhu varwisane kana vasangana pasava. ndofara zvikuru mazuva akapera ikakaona Zimbabwe Cantino Chechi ichizvizikira mapato ezvematongerwo enyika vakaita zvakanaka. Asi zvikuru ngavachiramba vachitaura nevakuru vematikere kuti vadzidzise vatungamiriri vemapato iyayaya kuti matauriro avari kuita anyanye kuva matauriro akanangana nekuyananisa vanhu kwete nekurwisa vanhu kuitira kuti vanhu vasakuvadzane patara.
Ndinotenda Reverend, rambai muri parunhare. Tinzwe kubva kuna Apostle Goshomi, munotii nemashoko aya?
Ndiri kuwirirana nemashoko ari kutaurwa naReverend Chikanga. Zvinofanira kutanga kubva kuvakuru, asi pakaita vakuru vemakereke vari kutotorwa nemabato sezvatiri kuona zviri kuitwa kuzi kune vari kutorwa vachindodzidziswa pamusoro pebato riri kutongaridzwa nechiyezi vachinzi kune mapastors for ED. Ndiri kureva kuti vanhu ivavo kana kuti chechi idzodzo hadzisina tolerance pamusoro pevamwe vanhu vane muono wakasiyana nezvi.
Reverend Chikanga, munoti
makereke anenge achishanda mashandiro iwayaya haana kutendeka akavatuma kuti vaparidze evhangeri munyika. Havasi kutendeka, havasi kuteedzera zvidzidziso zveshoko ramwari panyika pano, uye vanenge vasiri kuteedzera zvekare mutemo wenyika, nekuti mutemo wenyika hautokurudzire kuti vanhu vaite varwisani. Saka vari kutyora zvinhu zviviri, vari kutyora zvatingati sungo yerusendo rwechikristu, vari kuzvityora, vari kunyepera kuti makristu ivo vasiri. On the other hand, vari kutyora futi murayiro wenyika, nekuti violence itori mhosva kuti vanhu vadaro. Saka tinokurudzira vakuru vemakereke kuti vamire pachokwadi.
Apostle Goshomi, mashoko ari kubuda muvanhu ndeyekuti vezvematongerwo enyika kana vari paruzhinji vamwe vanoshoropodza mhirizhonga, asi kana vavega nenhengo dzemapato avo vokurudzira kuti vanopikisa vange vachioneswa kana kutambiswa chamuta vanhu ava, mashoko apa hamungapawo kune vakadariwa?
Izvozvo ndo zvagara zvichiitika mukati menyika ino, kuti vanhu vanenge vari kunyepera vanhu vakaungana vanhu vachitaura kana kuti vanotogona kutobuda mumidia vachitaura kuti no to violence. Asi vapedza kutaura izvozvo unoziona vadiki kana kuti vatsigiri vavo vari pasata vari kuita violence. Saka vazviri kureva izvo zvatinonyanya kubhiriza mazviri kuti izvi ndo chokwadi chakamira pamusoro pebato iri.
Ndopeta chirongwa. Reverend Chikanga, munoona here vematongerwo enyika vachitambira kurudziro dzinotaura nemakereke? Nekuti tinoona kuti vemakereke ivavo vanotoone mapato avanotooneka vari vazhinji vacho kuti avanorerekera diviri, ava vari kudiviri. Munoona vachitambira here?
Ichokwadi chamuri kutaura ndinoona vachitambira, kana vakagarwa navo pasi vachitaurwa navo nezvakanaka.
Vanga vari Reverend Evaristo Chikanga vekereke United Methodist Church, vari mutungamiri webato reRebuilding Zimbabwe Party uye vari nhengo yePollard. Manzwawo zvakare kubva kuna Apostle Simon Goshomi vekereke yeMirirai Jehovha Apostolic Church uye vari mutevedzeri wemutungamiri webato reZimbabwe Transformative Party. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Muchirongwa chedu chatinotaura tichitarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Round Table na 8 PM, nhasi tiri kutarisa mabasa ebudiriro ari kuitwa nemadzimai uye matambudziko avari kusangana nawo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau dzanhasi. Human Rights Watch yopomera hurumende yeZimbabwe mhosva yekutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya. Dzimwe nhengo dzedare reparamende muBritain dzokurudzira hurumende yenyika iyi kuti isabvumidze Zimbabwe kudzorwa muCommonwealth nenyaya yekutonga nedemo. mapurisa anosunga vamwe vanhu vakabuda pa video vachizviti vatsigiri vezano PF vairova vatsigiri vebato reCCC kumurehwa North. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonika ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.